Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera ndira 13/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vari kuzviti ndo vakafano bata chigaro chemunyori mukuru webato reTCCC vasengezo chavangu vanoramba mashoko ekuti vaendesa magwaro kudare reHigh Court vachida kuti rimise vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzemabyelections achaitwa mwedzi unouya vari pasi pebato reTCCC. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti nhengo dzaro hadzisi kushanda nesimba kusvika hurumende yagadzirisa nyaya dzemihoro yevarayiridzi. Makundano emukombe weAfrica Cup of Nations anotanga nhasi muIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vari kuzviti ndo vakafano bata chigaro chemunyori mukuru webato reCitizens Coalition for Change vasengezo chavangu varamba mashoko ari kutenderera yekuti vasvitsa chikumbiro chechimbi chimbi kudarire pamusoro reHigh Court vachida kuti vanhu 23 vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemabyelections achaitwa musi wa3 kukadzi vari pasi pebato reTCCC varambidzwe kukwikwidza vachiti havachisiri nhengo dzebato ravo. Vashavangu vaudza Studio 7 kuti vano hurongwa hwakadaro asi vachiti havasati vaendesa magwaro avo kudare uye vachatizivisa kana vachinge vatora danho iri. Vanga vati tigozovabata zvakare parunhare asi vanga vasisadaire nharembozha yavo. Vamwe venhengo dzeTCCC vari kunzi vari kuda kurambidzwa navashavangu kukwikwidza vanosanganisira vaostalos Siziva vari kuda kukwikwidza kupelanda vashavalala pamwe navaamos Chibaya vari kuda kukwikwidza kumukoba North. Izvi zvinotevera kunyoresa kwakaitwa nenhengo dzeTCCC idzi nedare renomination court muna zvitagore rapera dzichiti dziri kuda kukwikwidza zvakare dziri pasi pebato iri kunyange hazvo dzakanga dzadzingwa muparamende nemakanzuru navashavangu. Vashavangu vanonzi vane hurongwa hwekuisawo Zimbabwe Electoral Commission mugwaro ravo rekumatare.
The Voice of America, VOA.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti kubva zvafurwa zvikoro svondo rino nhengo dzaro hadzisi kushanda senzira yekuratidza kunyunyuta nemihoro yevarayiridzi yarinoti iri pasi zvakanyanya. Mutungamiri wesangano iri vaobert masaraure vati kusashanda kwevarayiridzi uku kuri kubatsirwawo zvakare nekudzingwa kuri kuitwa vana vechikoro vanenge vasina kubhadhara mari dzechikoro izvo zviri kusiya varayiridzi vagere vasina zvokuita mune zvimwe zvikoro. Vamasaraure vanoti varayiridzi vari kuda kuti mihoro yavo itangire mumadhora ekuAmerica chiuru nemazana 200 nemakumi 56 pamwedzi kana kuti $1,260. Vanoti nhengo dzavo dzichange dzichiratidzirawo muvhuro wega wega dziri munzvimbo dzinokwirirwa mabhazi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Hongu zvikoro zvakavhurwa asi zvakaramba zvakavhara nekuti hakuna kudzidza kwanga kuchiitwa muzvikoro. Varayiridzi vakaenda kubasa asi havasi kudzidzisa, vari kusvikira vakazvigarira zvavo vachimirira kuti hurumende employer agadzirise nyaya yemuhoro uyo unenge wadzika zvakanyanyisa zvaita kuti vanhu vanonge sveshe nemuromo. Saka pari zvino vhiki rese rapfuura iri vana vo vanga vachitotadza kuuya kuzvikoro. Mutaiona maattendance ari as low as 30%, kune zvimwe zvikoro vamwe vachitozosara kwaane 0% vana vadzorerwa kuzvikoro. chikoro nenyaya yekutadza kubhadhara maschool fees. Saka varairidzi vakangopedza vhiki rese vakagara tokutarisira kuti hurumende dai yakurumidza kuchigadzirisa nyaya muhoro kuti vana vasaramba vachirasikirwa nedzidzo.
Zvii zvamuri kunyunyuta nazvo pamihoro?
Horo yevarairidzi yakatoyesurwa. Kuyesurwa kwayakaitwa kwakatobviswa mari yavakutanga kubhadhara contribution yepension, patanga kubviswa matax. Tinoona pa $300 shoma yavaisitambira yetikuona vaakutotambira kuma $245. Saka zvaita kuti nhamo iwedzere panguva yekuti maprice atokwira nematax nemalevies akaiswa aya, cost of living yashuta zvisingabviri, asi masalary disposable income yatodonha pasi zvakanyanya.
Ko hurumende iri kuti kudii nezvichemo zvenyu izvi? Tichiona kuti musati matora matano munotarisirwa kunge muchigara pasi nehurumende.
Hurumende iri kuratidza kunge isina hanya nekuita hurukuroidzi. Tane nguva tainyorera pakavhurwa zvikoro takavazivisa kuti mari dzingadzigadziriswe. Tiwanewo minimum ye1260 kuti vanhu vashande zvakanaka, asi nanhasi hapana chatati tanzwa. Misangano yayo isi yekungomwa putugadzike pasina chinobuda. Saka iri kuratidza kunge yakatotiramwa. Saka isu tikuedza nepatinogona kuti tiise puresha yakawanda kuti vana hurumende igadzirise nyaya dzedu, tikurumidze kudzoka kumakilasi vana vasaramba vachirasikirwa.
Takanzwawo muchiti muchaita kuratidzira muri munzvimbo dzinokwirirwa mabhazi yamuri kuti bus stop protest. Yakamira sei?
Takatotanga vhiki rapfuura. Tiri kungoti vanhu vanonogara pamabus stop vachitora mufananidzo, vachitora mavhidhiyo, vachisheya kugara kwavo pamabus stop kuchiratidza kutsumwa kwavo, kuratidza kumirira kwavo kuti tiri takamirira promise yeliberation struggle yegutsa ruzhinji, tiri takamirira zviri mubumbiro remutemo bill of rights, kunzi munhu wese ane right to education, malabor rights, munhu wese ane right to fair wage. Pabus stop takangomira tiri kuona kunge dhraivha ari kudhraivha nyika arashika, haasi kusvika patiri. Saka ndiyo protest yakatanga vhiki rapfuura, ichaenderera mberi mivhuro yoga yoga.
Kuratidzira kwenyu munzvimbo dzinokwirirwa mabhazi uku kunopindirana papi nezvichemo zvevarairidzi?
Vari kunyunyuta nemihoro wavo nemasalari avo, asi zvangoitawo kuti nguva yavari kuchema iyoyo vana vacho havasi kutowanikawo vekudzidzisa. Asi varairidzi chero vana vakazouya havasi kuzodzidzisa kusvikira mari yavo ichinge yagadziriswa.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUZ, Vaobeti Masaraure, vari parunhare nestudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi.
Zvamunoudzwa nebato reATUZI manyepo emandiriri, varairidzi vedu vari muzvikoro vose vari kuya kuchikoro. Isu chakunyanya kutotishungurudza ndechekuti iyo Studio 7 yakunyanya kuteerera zvinenge zvataurwa neATUZI. Vangori vanhu vashanu vanenge vachingoshedzera. Iyo ATUZI mamembers chaivo chaivo haisisina kana vangaita gumi chaizvo chaizvo zvokuti tingabva tatoti tingatovateerera kuti vari kutoti vane varairidzi vari kuita sitini. Varairidzi vedu vari kudzidzisa, vana vedu vari kuwana dzidzo yemhando yepamusorosoro. Uye isu takatotarisira kuti tichatokunda mumazamanishoni achanyorwa muna gumi guru namboze. Sekuona kwamakaita maresults ea level akauya, maresults acho anomwisa mvura. Takaita sepass last year's target ne 6.6%. saka isu tiri kuenderera mberi vamwe vachingohukura.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare neStudio 7. Mapurisa anonzi svondo rino akarambidza vamwe vana veZimbabwe vari kuzviti concerned citizens kuratidzira kuurungwe kumashonaland west vachida kuratidza kunyunyuta kwavo nekudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change muparamende pamwe nemakanzuru nevari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato reCCC Vasengezo Shabangu. Zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvinoti zvaidawo zvakare kuratidzira zvichinyunyuta nekwazvinoti kutadza kutungamira kwehurumende yava Emerson Munangagwa. Asi mapurisa anonzi akati tsamba yekuazivisa nezveurongwa hwekuratidzira uhu yakanga isiri kugutsa mutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA. Mumwe wevaironga kuratidzira uku vaGodwin Marume vanoti vave kutyisidzirwa vachiteverwa kudzimba kubva zvavazivisa nezveurongwa hwavo hwekuratidzira uhu. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo takundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Asi tabata vamarume avari kutsanangura.
Ya, semugari wo takangozvungurawo ndega. ndakatirega ndiendo kunokumbira mvumo kumapurisa ndokuenda muswa 29 kunokumbira mvumo ndakanosiyawo tamba yacho zvakandisa kufonerai tozokupai mhinduro saka ndakagarira kusvika ndabedzwa nemapurisa acho kuti yamutire tamba yenyu iripungoya kangobvoo mandiri chemugariwo
chii chamaida kuratidzira muchigunun'una nacho nokuti panoratidzira munhu pane paine chaari kunyunyuta nacho
indaa yekuti tiri kurwadziwa nezviri kuitwa navatsvabanga zvekungodzinga makanselazi nemaMPs munyika yese yezimbabwe saka chemugari ndakaona ndakatarisa kuti vatsvabanga vacho havanambobvira vaito kana kudyoo kana kuzivikanwa nebato ravari hatimaona nekurwadzikawo semugari ndikatikaitiwo pfungwa dzekuti rikatiwo kumbiriwo mvumo yekudhemonstrato zviri pamutemo zvichibva kumapurisa
saka mapurisa akati chii paakakudaidzai mushure mekunge maisa chikumbiro chekudhemonstrata ichi
mapurisa akandita zvakona amene vakataura nezvesection chapter 11 chichi vakati matipa short notice yetitsamba takaendesa musi wa 29 takazozibva musi wa 4 chii chikumbiro chekuti taida kuti tiratidzire musi wanai zviri pamutemo vakabva vati canceled hazviiti nekuti matika short notice vakatsanangudza nezvemop zvamene zvakaitana nezvemop chichichi vanhu vakakugumawo zvakadaro
saka mune urongwa hwekugadzirisa here zvamakanzi mugadzirise nemapurisa mudzokere zvakare kunokumbira chikumbiro chenyu chekuratidzira
ichokwadi semugariwo ndedziri pfungwa dzekuti kana zvadaro tinogadzirisa chematara acho avanga vaita saka nekutya nekushishidzirwa kwacho kwakabva kwaitika zvekuti takatopinda mutsanga inekutya vanhu vakuendwa mudzimba vakudini vakutiretenwa nevabati urongo hwacho tetinopfunga dzekuti tigadzirise tozodzoka saka nezvacho zvakabva zvaitika izvo tikabva tatyira kure patengeri nyaya yekuti zviri kuitwa navatsvabangu futi nekudemonstrata tichikumbira fresh election ndozvakanga zviri mutamba yacho yatakavapa vakaramba mapurisa acho
saka ndiani ari kukutyisidzirai
unongona kuteererwa nekwese kwese kwamunge muchienda muchiteererwa nekumba nekumba zvese usina kuti nekumba kwacho hakusatigarika unenge uchiteererwa
vanga vari kuzviti nhengo yesangano reconcerned citizens kana kuchizvarwa chezimbabwe chiri kushushikana nezviri kuitika munyika vagodwin marume vari parunhare kuhurungwe mudunhu remashonaland west nestudio 7
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vana vadiki vanonzi vabatanawo nezviuru zvevanhu zviri kuratidzira zvichifora nemukati melondon mukuratidzira kuri kutsigira palestine kuratidzira uku kunove kumwe kwekuratidzira kuri kuitwa pasi rose kuchishoropodza hondo yakarebesesa uye yaurayisa vanhu vakawanda pakati peisrael nepalestine mukati memakore makumi manomwe nemashanu vakuru vakuru mucolombia vanoti kuondomoka kwevhu kwaitika mumawirira enyika iyi kwaurayisa vanhu gumi nevasere nekukuvadza vamwe vane chitsama iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo nhasi tiine hurukuro naamai rudo chindizwa mwoyo avanoita basa rekusona mbatya munguva yavo yekunge vasiri pabasa ravo remazuva ose vachiita izvi vari mupretoria kusouth africa tinotanga nekukuchingamidzai muchirongwa chedu amai moyo.
Aiwa tinofara hedu, tinodawo kukwazisa vatereri vose vestudio 7 kuti makadii negoredzva yeti new year.
Aiwa tinotenda zvikuru nekurangarira vatereri vedu. Nhasi tati tikubatei tikurukure nebasa guru ratiri kunzwa kuti muri kuita rekusona nhumbi dzakasiyana siyana kusanganisira nedzevana vechikoro anganzi muchirungu mayunifomu. Mungatitsanangurira pamusoro pebasa ramuri kuita iri amai moyo.
Basa iri ibasa randinotofarira kudarika zvimwe zvese, kudarika amwe mabasa andinoita hangu ndichiinda kubasa kwevanhu. Iri ibasa randinofarira zvisingaiti, basa randinofarira kusona zvandine ndichisona. Ndinosona kubva pasi pemwoyo, ende munoona kuita chinhu chaunofarira hakukubhowi, hakukurwadzi, unosungotofara nezvaunoita. Saka ibasa rinondifadza zvikuru nekusona kwandiri kuita. Nezviro ndaandichitosonera imwe kastoma inga ichitomhanya kuri kuda kuinda kumusha kundopa mwana yunifomu. Saka ibasa rinondifadza chaizvo, ibasa randinofarira. Ndingangoti ibasa randinofarira kushona kwandiri kuita. Zvinhu zvinotoita kuti kana chero ndiine stresi imwe inopera.
Ibasa ramakadzidzira kuchikoro here kana kuti ibasa ramakangoita semunhu anofarira hake nyaya dzekusona?
Ibasa randakadzidzira kuchikoro. Ndakadzidza kuchikoro kubva ndiri kupuraimari. Pakangoitawo vamwe chamisi mistresi vakangouyawo kutatova kumagrade 7 kuyakuya vakaadresawo kuti vanoda kusona. Sezvineiwo ndikabva ndazvikarira. Zvinhu zvandaindofarira kubva ndiri kuumba bhosi, I think mama wangu akanditengera mushini ndichiri kupuraimari, uyauya wemaoko uyau. Ndokubva ndangoendawo kusekondari ndichitofarirawo izvozvo, ndikangoitawo fashion and design kuchikoro. Sezvinhu zvokuti une uchizviita uchizvitarira, zvinhu zvakaita kuti ndifarire kuita zvekusona izvozvi. Izvi ndikazvidzidza kuchikoro, ndibva ndatozotengawo muchini, ndibva ndatokombinya nebasa rangu randikuita hangu ndichingoita saizvozvo ndichienda mberi.
Kouyawo nyaya yemakastoma, muri kuwana here vekusonera? Nokuti mabasa emaoko vati wandei vanhu vari kuaita.
Ndizvo chaizvo, vanhu vawanda vanoita basa remaoko iri. But ini ndinoda kufara nemakastoma ese kana akaperera anondipa basa iri. Makastoma ndiri kumawana nokuti nguva yandinotoshandisa kandioshandisa manheru kabva kubasa, ndopandinoita zveshowing izvozvo. Nemaweekend sometimes ndisinaenda kubasa. Saka makastoma pari zvinhu, haiwa ndinotofara nekusapota kwavanondiita. Makastoma angu anondiziva kana akateerera, ndongoti aramba achisapota saizvozvo. Makastoma ndiri kumawana.
Mungajekesera vateereri kuti zvii zvamunosona?
Ndinoo ndinokwanisa kusona zvinhu zvese, but ndinosona mataya, ndinosona zvangu mayunifomu. Handisati zvangu ndanyanya kuinda mberi semunhu anenge ari bhizi zvokuti mungazosvikawo kwakuzoti ndinosonawo madhezi emuchato. Aiwa handisati ndasona nokuda kwenguva ndo inondibata. Nguva ndo yandisiri kuwana zvakanaka basi. Ndinoshona, ndinoshona mayunifomu. Kana pane vakatoteerera izvozvi vasina zvavo, ini plus ini zvandoita manje ndine ndichibatsira kunyawo vane vasinawo. Ndinokwanisa kuti aiwa uya ndikusonere wozondipa kana wadi, kana waiwana especially pamayunifomu. Ndoziva nhamo inoona vanhu nekugara mukushayiwa mari. Saka ndoti aiwa kana musina henyu uyaende kusonerai mwana apeke mozondipa kana maiwana. Ndiripo pakutoda zvekubatsirawo vanhu vanoshaya vaya vaya, kuti kana usina zvako mari uyandikuitire mwana wako agonopinda chikoro akachena. Zvinhu zvandinofarira, handina zvangu purobhlemu nevanhu.
Shoko ramungasiyira vateereri vari kuteerera huri kuredu pane inonguva?
Shoko randingada kuudza vateereri ndiro kuti tiri vanhu especially kuvakadzi, ngativeiwo nechimwe chinhu chatinokwanisawo kuzviitira nemaoko edu, zvekuti haushayiwi mari yokuti utenge munyu. Nekuti vari kuvamwe vana amai vane zvipo, but kuti vazvibudise havakwanisi. Vanewo kushayiwawo zvikwanisiro. Asi ndinoda kukurudzira kuti vana amai vose vakateerera, wanawo chinhu chaunokwanisa kuita. Mumwe nomumwe ane chipo chaakapiwa. Saka ndinoti kuna ana amai vakateerera, wanawo chimwe chinhu chaunokwanisa kuita nemaoko ako, usamirira kundotsvaga kune vamwe.
Vanoda kukubatai vanokuwanai sei amai moyo?
Vanoda kundibata, vanondibata paimeili yangu. Ndine email chindizwa rudo@gmail.com. kana kundibata futi kutiktok, iriko futi iyoyo chindizwa rudo@gmail.com. kana panhamba dzangu. Handidi vanhu vanozofona havo zvisina basa, nokuti ini handidi zvisina basa. Asi nhamba dzangu regai ndisiye even pawhatsapp, ndiiyo yewhatsapp iyoyo. Yedu kusouth africa inotanga ndi 27 Zendo 07-9-65-80-4. Then kwa Facebook, Rubo Chindizwa. Wanondiwana ipapo. Wakano toona wani wani waka jeka jeka. Waka jeka pika mataya. Ebo wato zwa kujondiwe uya mkaduya angashika.
Ayu watu notenda shukuru ama hii moyo. Niku wanangua ya kutawaranesu.
Menuwe ndinotenda shukuru.
Manga makateerera kuhurukuro ya taita na amai Rudo Chindizwa moyo vari parunari mupretoria South Africa ne Studio 7. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu nhasi tiine hurukuro namambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin tichitarisa nyaya yekunaya kwemvura iri kuitika iye zvino nezvinoitwa kana mvura yakanga isina kunaya zvakanaka.
Atele gaini ngoti, maonera angu, vee kuti, istaka zarwa, vee kare, vee kare zaganyanyi saase kare, dakona sekunde, vura edu, ya kushanduka, iti jokira kachinya kare, mama ira inja kare. Wangwevano piyo zao, finally the climate change wongu, inango daro zazo, asikana tikinyanyo zendira pa climate change, isiche chivani, 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 Baule mbura, ane jirati ijeja, tunoona setika zedi, tunoona kumundira kwe nemere, tunoona sambati, tunoona zakare nedola, tunoona zakare nebuti, gororile, kushumika kwa majani, jirati ijeja kuti mbura, ili pangmaka wakanaka.
Kare ya ina ya sei mbura hii, uye jiza maizweita, kana magamati mbura ya etashomu.
Kare mbura, ya itanga yu mwezi wa zitao. Ya mbureta ini mbukura hundi, lionaya zayo, kutila kutisora rimere. Asi ezimezi, mwakae mbura chayo, ya shika pa makorata iti zilaiti kuma 1972, 73, 74, 75. Deba naira ya ita. Jokuti, wajingi, waezenda haomu kikimusi, watu kanda, potereza, iye pamsoro. Wangoro, waito zenda mkifiniti wakuto korela wana chibage kubwa mpindu magade niyo mnichuru nguwa chenda kukoro asika na zanya yonesa nisisi chineza tineza chinekura makomo mehari zedi teka zye teku njira pasi zyezozo nimeonja niso ukuti zyezozo kana zekazi zanyere wanevura ikitimane pasi azifanile kumera mungo za uti ziyo kana zakasa mbura zino mera kana zamera mchere chezo kuti mchilogo na kuchiri kwa ni mwaka we mbura doza tine itakwebi kini kutine masikire ni mbura atiki kushora nyo eti wano aha wano wajo nagande miri chiriko chungo ziza kuti imambo imbuka chipaketa kukurura
ziza munga ite zamurugu utarisira kana yakadimbuka changamisa
kana yakadimbuka chakatoga jeni ya zakare kuitakiwa mchedu mafue ya mkwerera nukuti chimonga kuti wano wakafe mendara ndeta hili kutawureli kiti kunjumbo ya ndini tunga mirira mtunga gore chakaita mafue atina kutora mazwa matate mvura ya chibayana ito kwa nita mtore
asi wangu wanuti kunetsa kune kwa kuito mvura kusana ya zvakaringana kuno kwenangu kuchikonzeru wawo nezviri kukanganiswa nevana mumatunhu munyika umu zvakawanda imi munotiwo
hongu handinga zvirambe vajongana nemiri chivanhu chinouya netsika dzakatisiyanei vana vamazuva ano vavana vasingatsuri munozviziva imi kuti isusu matunhu atinorarama tii kana tamumwaka uno wemvura atibvumire kutsika zvitsvuku zvitsvuku zvinopesana nekuti tiwane mvura yakanaka saka vana wakupesana netsika izvozvo vanofamba miviri pachena ende vachikoshesa kodzero dzavo zvinove zvataakupesana nazvo vamwe vanosvika munzvimbo dzatinoutsika mvura vakatopfeka matarauzi nezvinhu zvisina kufanira zvinove zvinhu zvinopesana nekuti tiutsike mvura pachivanhu chedu isisu vajonga kanemiri kana tichiita matende maro mafuwe tichida kuutyika mvura hakuendwe nemunhu ari kubuda mukaka pamunhu munoziva zvanderera kwakuenda chembere dzabhumaura zvisingasaende kumatenga ndodzinonodika hwawa ikoko hakudiwe chizvino zvino chekuti munoendako kana hatibvumire nekuti tinenge tichiutyika mvura kunenge kune hari dzepasi chigare dzimwe dzaane makore anopfuura mazana matatu dzatinadzo kunyika kwangu saka hari idzodzo hatisi dzokundotamba nadzo hadzipwanyike hadzichene moto padziri ndo padziri dzine vanosvitika verudzi vanofanira kutoziva kuti tosvika takadari
vanga vari mambo nembire vaClemens nembire vekumount darwin vari parunhare kwakare kumount darwin kumashonaland west ndodzokorora kumashonaland central nestudio 7 vanga vari muchirongwa chedu cheupenyu hwedu our lives teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa munhau dzemitambo makundano enhabvu yemuafrica e2023 africa cup of nations ari kutanga nhasi manheru ano kuivory coast nemutambo uri pakati peivory coast neguinea bissau kune nyika makumi maviri neina dziri kukwikwidzana mumakwikwi aya tabata vanoongorora zvemitambo yenhabvu vabrian musekiwa kuti tinzwewo maonero avo
mutambo uri kwawanhasi uyu weivory coast vs guinea ndiri kuona kunge uri mutambo uchange uchanakidza chose because matims acho ari kutamba nhasi ari kuvhura musangano ivory coast it's a very good it's a country ine very good players and also inyika ine strong history yesoccer and guinea inyikawo futi ine history yesoccer and ndiri kuona mutambo uyu unge uri uchainakidza chinha chose nhasi
asi tiri kuona kuti guinea bissau haisati yapfuura pastage iyoyi yekutanga yemaopening matches tingaona here ichikwanisa kuzviita kekutanga murwendo runo
kana vakakwanisa kutora machambisi munongoziva mukoma jonga game resoccer it's about taking your chances vakakwanisa kutorawo machambisi achavawirawo pamberi pavo vachikwanisa kugohwesa vachikwanisa kudefendawo zvinokwanisa kudaro but ndiri kuona zvakaoma chose kana muchitamba neivory coast because ivory coast ine maplayers anotamba kueurope ane experience vanogona saka ndiri kuona mutoro wacho kunge unenge wakaoma because ivory coast ine maplayers akatogarana frank casey seko fondana ibrahim sangare maplayers who have been to the after the tournament before and ndiri kuona experience yavo ichiita kunge ichange yakanyanyisa to be overcome.
Iyo Guinea Bissau takaonawo kuti yakashamisawo Nigeria mumitambo iyoyo zvingaitikawo here kuti nerwendo runo ingashamisawo Ivory Coast
zvinokwanisa kudaro sezvakataura paya paya kuti kana vakatorawo machances avo zvinokwanisa kudaro but vacho pakaona matournaments aya mukoma jonga matournaments ekuti now vaa serious haanenge yatiwo competition chaiyo handione kunge ichahwina zvayo but ndikuona scoreline iri very close
ko iyo Ivory Coast ingaitawo here home advantage imi muri wenhabvu tinonzwa muchitaura nyaya dzehome advantage
yes home advantage ndikutofungirawo kuti Ivory Coast ichakwanisa kutenderera mberi up to the semi finals nenyaya yehome advantage kazhinji kazhinji makatarisa history yematournaments aya home country inopesera yatotora even mukombe wacho kana kuti inopesera yapinda mafinals kana kuti inopesera yatamba mumathird and fourth place playoffs saka ndirichonoona kunge iri one of the countries ichapinda mufinal nemorocco haizi nyika yekuti tinotarisira pasi inyika ine maplayers anogona chose
zvibodzwa zvamungatarisira ndezvipi vamusekiwa pamutambo uyu
pamutambo uyu mukaona mateams anoqualifya for this tournament it means a lot about those teams saka ese mateams ari kutournament ari 24 vanogona saka handiexpect scoreline kunge iri too much ndiri kuona 2-1 or a 1-0
or a 2-2 or a 1-1 type of scoreline. It's going to be a very small margin of scoreline. But I'm favoring Ivory Coast Kutu winner by 2-1.
Tinotenda vamusekiwa anokuoneka yane mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai muina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.